Mangwana ni akanaka watereri Chinosanga na zekare Mangwana ni anasi Uri msue chitatu Chivabu 8-2019 Makaterera ku Studio 7 Nepenyuro yenye azirupitika Muzimbabwe Zamuno piwa ne Studio 7 Iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende iri kuyambira zvikoro zvese kuti zvikakwidza mari yechikoro zvisina mvumo inobva kubazi rezvedzidzo zvichaongororwa. Badore Labour, Economists and African Democrats razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongerwo enyika. South Africa iri kuita sarudzo huru nhasi. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vari kuyambira zvikoro zvose zviri kukwidza mari dzezvikoro zvisina kusuma bazi ravo kuti zviri kupinda nemwenje mudziva uye zvichaongororwa. Zvikoro zvakavhurwa nezuro vabereki vachichema chema kuti zvimwe zvikoro zvakawedzera mari zvekuti vape kusara vasina kana chekubata. Vamavima vativo hurumende inoda kuti St. Charles Luangwa Roman Catholic School iyo yakadonerwa nematombo aibva mugomo chirambe chichishanda kunyangwe kereke iyi yakapiwa imwe nzvimbo yokuvakira. Ngati nzwei hurukuro yaitwa namuzvinafundo Mavima na Blessing Zulu West Studio 7.
So that we have efficiency panyaya yekuti Charles Luanga as a day school inenge ine enough wana vanoita kuti it was sustained. Then tozoona kuti tinoita sei ne facility iyoyo gara pasi ne Catholic Church toona kuti vari kuda kutipa here isusu segovernment kana kuti vari kuda kuita sei. But isusu our proposal ndeyekuti ngaparambe iri day school. Pane matombo ari mugomo anogona kungodona anytime. Saka tatipaitwe plan yekuti maybe they can be blasted kuitira kuti pasaite danger kuvana vanenge vari ipapo. But takavatsvagira manje Catholic Church takavatsvagira unonzi kuruwaka yekuti vachivaka a new Charles Luanga ikoko. Physical planning is already done, the site plan for them. I think at the moment vakapiwa something like 33 hectares. Ndiri ndakanga ndati kana zvichikwanisika ngavapiwe as many as 100 hectares so that they can also do some other projects there. Kana vachida kuunza seminary yavo ipapo inouya, kana vachida kuti vaite because the current Charles Luanga yanga achibvira paform 4, kana vachida kuita A level vanogona kuita ipapo. Saka takanga tati ngavapiwe enough land yekuti vaite as the Catholic Church.
Tichitarisawo kune zvimwe zvikoro vabereki vari kuchema chemawo kuti mari dzinenge dzakawedzerwa uye zvinhu zviri kuti dhurei zvakaita sezvekudya izvi nemauniform, munoonawo senyaya mambozwa here chichemo ichi?
Chichemo chevabereki tinochinzwa zvikuru and chichemo chiri national, chichemo chinoti ngatigadzirisei our macroeconomic situation in Zimbabwe. Saka isu sehurumende tinofanira kutarisa ipapo kuti tinogona kugadzirisa sei kuitira kuti tikwanise kuti vanhu vemuZimbabwe vagarewo zvakanaka uye kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro zvakanaka. Challenge yatinayo se-education sector right now, ukatarisa maboarding schools, kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem, panoita challenge hombe nepamusana pekuti zvimwe zvinhu zvese zviri kukwira. Saka zvikoro tinenge tichivanzwisisa kuti vari kutaura kuti chii, but at the same time tinonzwisisa zvakare vabereki kuti vakaomerwa. Saka we have to try and strike a balance. This is why tichiti chikoro chisati chaincreasa mari chinofanira kuapply kuna secretary. Secretary oasesa kuona kuti zviri justified here zviri kuitika, because we don't want my schools kuti aite profit. You know, education has become a business in Zimbabwe for some. So we want to make sure kuti vanhu avasvitwa rip off unnecessarily. Saka zvikoro zvinotendedzwa kunge zvakakwidza zvikoro zvakaapply kuna secretary. Maapplications acho akakonsidwa vakabva vanzi zviri justified, but vanenge vachikwidza zvisina mvumo yasecretary ivavo we have to really go after them.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, rinoti razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongerwo enyika richakwikwidza musarudzo dzese. Mutungamiriri webato iri, Amai Linda Masarira akaingidza, vaudza Studio 7 kuti bato ravo razarura mapazi mumatunhu ese munyika, pamwe chete nekuUnited Kingdom, America, Australia neMusadak.
Zvara nhasi vaSidney Muyambi, Interim Secretary General webato redu rinonzi LEAD, Labour Economists and African Democrats, vaendesa mapepa kunozivisa veZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti kune musangano mutsva unotungamirirwa navashandi nevari kuzvishandira vari kuda kugadzirisa zvinhu zviri kuvatambudza mukati menyika ino, nekugadzirisa zvakare nyika ino kuti vashandi vagogona kunozvimirira mune zvakanaka, vachizvisevenzera vachigona kunoriritira mhuri dzavo.
Nhano yamatora iyi inoreva chii?
Nhano yatatora zvara nhasi inoreva kuti vabato rinokwanisa kukwikwidza mune zvematongerwo enyika, kungava kukanzuru, kungava kuparamende, kana kuita mukuru wenyika yeZimbabwe.
Pari zvino matimaronga here kuita musangano mukuru webato renyu kana kuti Congress pachabudiswa vatungamiriri vemabranch akasiyana siyana?
Nguva ino yatichiri munoziva sebato itsva rine mwedzi, tichiri kuita anonzi strategic plan, tichiri kuita misangano yedu mumaprovhinsi. Ndingati mumaprovhinsi ese emuno muZimbabwe tava nevatungamiriri variko, tava kuvaka zvakare mawadhi edu, tine zvakare vatungamiriri vari mukati menyika yeSouth Africa, meBotswana, kuAustralia, kuUK nekuAmerica. Tinoona bato redu riri kukura zuva nezuva, nekuti vanhu vari kunzwisisa zvatiri kupakura kwavari, kuti taneta nekuramba tiri vanhu vanoramba vachingochema. Asi bato redu riri kuda kuuya nemasolutions kuti togadzirisa sei nyika yedu. Ende pachinhano chatiri nguva ino tikuti isusu tichava tichinyora magwaro tichiendesa kuhurumende iripo kuti tauya nekuti dai maedza kugadzirisa apa zvakadai. Kana vachinge vatadza tozoona totangira ipapo kuti imimi tiri kuuya kuzoedza kukubatsiridzai kuti gadzirisai nepapa, nekuti sarudzo zvichaitika muna 2023. Asi hatingarambe takangomira takazendama tichingopopota kana kugunununa pasina zvatiri kugadzirisa, nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanyanya kumbunyikidzika, zvanyanya kutambudzika. Saka isusu tiri kuti seLEAD tiri kuda kuuya nemasolutions ekuti kana kusina mari hurumende dai mazama kudai nekudai nekudai. And tichimira zvakare tichitoti tiri kutoda kuti zviitike, nekuti hutungamiriri huri pakugadzirisa mararamiro evanhu kuti vagare mune zvakanaka, vakwanise kuzvisevenzera vachibata mari yavo, vachikwanisa kusimudzira mararamiro avo.
Chakasiyana bato renyu namamwe mapato ose aripo ndechipi?
Chakasiyana bato redu nemamwe mapato aripo nderekuti bato redu riri kutungamirirwa nevanhu. Bato redu harisi kuzoita zvekututumadza kana kuda kuimba mutungamiriri, asi bato redu riri kuda kugadzirisa zviri kutambudza vanhu munharaunda dzavanenge vachigara. Kana kuri kwamutoko, tinoda kuona kuti chiri kuita kuti upenyu usasimudzikire hwevanhu kwamutoko chii, tozvigadzirisa sei. Madomasi ari kurimwa kuna Murewa, tochiendesa here tinotengesa kuMiddle East kwaari kutengwa nemari yakawanda? Ndo zvinhu zvatiri kutarisana nazvo. Tiri kutarisa kusimudzira empowerment mukati mevayouth yedu. Makorokoza ari kuMount Darwin, vatomba avo ari kutengwa nemari chaiyo here? Vari kukwanisa kushanda paristefi here? Ndo zvinhu zvatiri kunyanyotarisisa kuti tigone kunosimudzira upenyu hwechizvarwa chega chega chemukati menyika ino, nekuti dzimba dzemabwe idzi Zimbabwe ii ndechi zvarwa chese chemuno muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiriri webato relead amai Linda Masarira Kaingidza vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kupinda musarudzo nhasi, idzo dzinonzi nevamwe isarudzo dzicharatidza kana bato reAfrican National Congress richakasimba, sezvo mamwe mapato anopikisa akaita sevechidiki eEconomic Freedom Fighters neDemocratic Alliance ari kunzi anenge akakwanisa kupinda mumatunhu aisimbonzi ndeeANC chete. Mutungamiriri weANC Vasiro Ramaphosa vanonzi vakavimbisa kuti kana bato ravo rikakunda vacharwisana neuori uhwo hunonzi nevamwe hwadzika midzi mubato iri nemuhurumende. Mapato makumi mana nemasere anonzi ane nhengo dzakanyorisa kuti dzichakwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTshwane University of Technology.
Hongu zvaro zveSouth Africa zviri kupinda musarudzo nhasi musi wa8 May 2019. Pane zvakawanda zvandakaongorora zvandakaona kuti ai South Africa inenge yatisamhukei panyaya dzesarudzo idzi. Chekutanga chandoda kutaura nezvacho ndechekuti ukatarisa kuzvibata kwemapato akasiyana-siyana vachiedza kutsvetsa vavanotarisira kuti vanga vavhotera, zvanga zviine chiremerera. Panga pasina zvatinosimboona kune dzimwe nyika dziri muAfrica zvekunyanya kutukana, zvekunyanya kurovana nezvimwe zvakadaro, zvaenda zvichiitwa zviine kuremekedza. Chechipiri ndechekuti panhepfenyuro nemumapepanhau kuSABC chaiko chaiko inova nhepfenyuro yehurumende, Democratic Alliance yaitoita kunge ndiyo bato riri kutonga nekuti yanga ichibuda kakawanda stereki. Papasina zviya zvekuti mapato anopikisa haaende pamhepo, handina kuzviona izvozvo. Chimwe zvechandakaona ndechekuti information yezvesarudzo yanga yakati jekerere zvekuti munhu wese aingobva atoziva kuti anofanira kuitei kunyaya dzekurejista, kunyaya dzekuzonovhota nezvakadaro daro.
Tinoonawo kuti mukutsvagwa kwanga kuchiitwa rutsigiro nemapato akasiyana siyana, vamwe vangu vachishandisawo nyaya dzekuti vemarudzi vekunze ndo vari kukonzera matambudziko akatasana nenyika, munoona here zvichizoita kuti vavhoti vashandirwe pfungwa?
Kune kwazvichashanda nekuti iyo nyaya iyoyi nyaya yandikati nyaya yanga ichinetsa kuzvivaro zveSouth Africa, kunyanya nyanya avo vanogara kwandikati kumarocation vanenge vachiti aiwa zvavo zvekunze zvawandisa uye vari kurwidzana nesu panyaya dzemabasa nepanyaya dzezvinopiwa nehurumende zvakaita sezveutano nezvimwe zvakadaro. Saka inyaya inotobatawo kune mamwe mativi, asi handione iri nyaya yekuti ingaite kuti bato riwane sapoti yakawanda stereki.
Ndeyapi mapato amungati makuru musarudzo idzi?
Mapato matatu andingati makuru, kunoti African National Congress iyo inotungamirwa navaRamaphosa, bato rechipiri Democratic Alliance inotungamirwa navaMusi Maimane, bato rechitatu Economic Freedom Fighters inotungamirwa naMalema. Asi ndikuona pati yaita makwikwi pakati pebato rechipiri nerechitatu, nekuti Economic Freedom Fighters aiwa vakashanda zvikuru mugadziri yesarudzo idzi.
Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya pamusoro peReserve Bank of Zimbabwe iro rinoti rabhadhara vese vanotengesera hurumende goridhe. Mukroniko mune nyaya yebhazi rakaita tsaona muguta reMakado kuSouth Africa nemuvhuro, pakafa zvizvarwa zveZimbabwe 13, vamwe makumi matatu nevatanhatu vakakuvara. Mudaily News mune nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo inonzi yataurira vaEmerson Mnangagwa kuti vaone kuti mauto ari kupomerwa mhosva yokupfura vanhu mushure mesarudzo dzegore rakapera pamwe chete nepanguva yekuratidzira gore rino vanosungwa uye vanotongwa. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazivai vatereri veStudio 7, ndinokwazisai mose kuburikidza vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanonoka. Ndanga ndichikumbirawo pachirongwa chezvechitendero apo kuti dai manga muchikwanisa matikokerawo evangelist Trimo Muparinga, ambotitsanangurirawo nhau yerevelation timbonzwa kuti yakamira sei, nokuti nhau iyoyo tinokumbira kuti nyatsokutijekesera zvakanaka, nokuti ndokune wisdom yevanhu vazhinji ikoko. Saka murume uyo ndachikumbira kuti mukambomukokawo achizama kutitsanangura nenhau yerevelation evangelist Trimo Muparinga. Zita ndinoitwa Hassan Matutu, ndirikubva apa Masvingo apo pamwe nezirutenga ndatenda hangu.
Halo vaStudio 7, mamuka sei? Ini ndoitwa Moyo kuBotswana, kuno kunonzi kuDiploholo. Ini ndoda kutaura nenyaya yevadzidzisi ava vari kuti vachaenda kumabasa asi vasinganodzidzisi. Saka ini semubereki zvandibata zvikuru, nokuti kuchikoro vanhu vabereki vachange vachinzi bhadharai masco fees. Saka ipapo ndopandoda kunzwawo kudivi rehurumende kuti inoti kudii, inoti vabereki vachamanikidzwa kubhadhara masco fees here ivo vadzidzisi vachiti vachange vari pagoslo. Ndatenda zvangu.
Makadii washamariari wese weStudio, tokumoresai kuese kunzvimbo dzamunoshandira muri nyika dzese dzakasiyana siyana. Ini ndinochema nenyika yedu. Nyika yedu zvichibatidza svika panguva yakaoma. Chitaura zvangu nevadzidzisi vari kudzokera kuzvikoro vasina zvakakwana zvekundoshandisa. Haisi mhosva yavo yekuti vagone kuenda kundoramwa, hakusi kuramwa, asi kuti vanenge vakatarisirawo cheuviri kuti mhuri dzavo dziitewo zvakanaka. Tichichemawo kuti vana vedu vadzidze. Ndinoshamiswa neuyo ari kunzi mukuru wemayouth uyo, chembere yekuudza nokuyepe kuramba ichingoti muyouth zvingadi kubva pachigaro cheuyouth zvisina mashoko anogona kutaura kuratidza kuti amunhu mukuru. Ichokwadi yachembere nekuti haachazivi zvaari kugona kutaura. Usataure zvinhu zvakadaro kana ichifananidza cycloni idai nezviri kuitika munyika. Kasiyana kure kure ndikutonzwa ari kutaura kuti cycloni idai haina kuitwa napuresidendi nekuti muri kuramba mechipomedzera puresidendi. Kucycloni ikoko kwakatosvika pakuzototi kukise hurumende iripo iri kutonga pari zvino nekuba kwemakatoita zvinhu zveikoko. Saka asafananidze zvinhu zvamwari nezvinhu zvavari kuita zviri pachena. Saka mechinzwa kazhinji vari kubvunzwa kuda kubvunzwa paredhiyo vanuvezanupiefu unongonzwa achingonzi asi kubatika foni dzake, asi kuoneka foni dzake nekuti vanenge vasina zvekupindura vanenge vachiziva zvavanenge vachitadza. Saka uyo anozvinzi uyo ndoemayouth uyo, aiwa munhu mukuru, ndosaka asisina chekupindura. Asataure zvake zvinhu zvakadaro. Aita henyu weStudio nekunipa nguva yekuti ndikone kutaura nemi. Muvataurirewo wanzwe kuti mashoko ari kutaura haachabatsiri, nekuti zviri pachena kuti watozvitadza. Wazvitadza vaMunangagwa, saka vasati vavari kupomedzerwaba havasi kupomedzerwa vatadza.
Mamukazi vashamariri veStudio 7, aiwa isu tofara ina kubva kunotipa. Ndambotaura pamusoro pedhalo kunhaurirano idzi ziri kuitwa nana Mnangagwa nana Kupi. Ava vana ava vana chavanoziva kana chimwe, kungoenda kunongotandara chete. vese ava vana kana munhu wani kana vakavhotira vangowana ma 1212 zvoida munangagwasha ratombowina mavhoti izvoda muridzwadzo Nelson Chamisa chete chete hakuna zvimwe zvivangangoita vangangoenda achingonotandara achinongodya maleftover zvoaya pana chichabuda zvikarini asi chatinoziva isusu aiwa nangagwa hatina kana basa naye isi tongomirira Congress chiri toona kuti toitana toratidzana uye kana achipfuura nepfuti achapfuura asi tozova titokunda chete ndatenda hangu.
Makasimba here vakuru vese vane chekuita nestudio 7? Tinofara chaizvo nechirongwa chenyu chestudio 7 chinotipa nhau dzechokwadi. Mi rangu zita ndinoitwa Mike Magwegudo, ndiri kuno kwese site South Africa. Nyaya yangu iri pakuti inini zvikoro ndirikuona zvavhurwa, but then especially vanhu vekunana Chipinge naana Chimani Mani, I think government yanga iri suppose kuti vanhu ivavo vaendeswe kuchikoro kwete miyo iri venobhadhara zvikoro izvozvo, vabereki vasaona chavanobhadhara, because right now vanhu vari pamahwani ekushayikwa kwemari, vanhu vakapinda disaster vari bhizi kutsvakana nemari vachigadzisa dzimba dzavakapunzirwa, vaitsvakana nechikafu chinova chavasiri kupuhwa futi nechavakanofanira kunge vachipuhwa kubva kugavhumendi, inova inowana mari madonation yavakaitirwa, but then mari yacho havasi kuipiwa, vana chavari kuona pazviri. So maonero angu ndofunga kuti iyo gavhumendi yamunangagwa iyi inova iri kukoniwa zvinhu zvakawanda isina zvairi kuitira vanhu. Vanhu vakafana nevavo ndopaifanira kuratidzirwa kuti inoziva kuti kune vanhu, haikuna kuti kune mhuka kuchimani mani nekuchipinga. Yaitawo zvainokwanisa kuita kuti vanhu vavo vaendeserwa vana vavo kuchikoro, even kwegore rese vasiri kubhadhara maschool fees vobhadharira ivo, ndinotenda. I think zvingabatsira.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Chinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChina yazivisa kuti ichatuma nhumwa kuAmerica kunoita hurukuro pamusoro pekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Chipanga mazano chemutungamiriri weChina vaLiu He vachasangana nomumiriri weAmerica munyaya dzezvekutengeserana vaRobert Lighthizer mwedzi uno usati wapera. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vaenda kuIraq panguva iyo kusawirirana kweAmerica neIran kuri kukwira. America inoti kufambisa-fambisa zvombo zvehondo kuri kuitwa neIran chiratidzo chekuti iri kugadzirira kurwisa mauto eAmerica ari mudunhu iri. Makaterera kustudio 7, anemi mchurongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kubudiswa kweongororo yakaitwa nava Robert Mueller yakanangana nava Donald Trump kusawirirana pakati pemapato emaRepublicans nemaDemocrats kuri kuramba kuchikwedzera. Dr. Roderick Machekano vanogara nekushanda muWashington DC vanoti makakatanwa ari pamapato maviri aya asvika pakaipa zvekuti nyaya iyi inoratidza kuve yakananga kumatare edzimhosva.
Chiripo ndechekuti izvo pane nyaya dzakati wandei. Kune nyaya yeinvestigation yanga ichiitwa navamula inova yatinoona isusu kuti ripoti yavamula payakangobuda Attorney General vabva vanova vakasummarize poti iyoyo using I think just about 4 pages vachisummarize almost more than 400 pages of the report vachipa opinion yavo yokuti izvo vaitivo vamuna vanga vaona pasina mhosva yakaparwa na president Trump. asi ma Democrats achizoverenga report yabuda havasi kunyatsogutsikana netsananguro yakanga yaitwa nava Attorney General. Zvinenge zvichiratidza sekuti izvo va Attorney General vakanyora summary yavo vachida kuisa va president muchiedza chakanaka sekunge hapana mhaka yavakapara. Asi vamula mukuinvestigata kwavo havana kunge vati va Trump havana mhosva kana kuti vane mhosva, vakangoisiya nyaya iri ichingori mudariro, hapana judgment yakaitwa. Asi tozoona kuti avatoni vakaita interpretation yayo yekunge kuti va Trump havana mhosva yavakaita. Saka izvi zvinova zvakasumudza zvatikati shungu dzemademokrats. Saka ndopane kumakakatanwa aripo.
Busei mutungamiriri wenyika achiramba nemapepa ari kudiwa necongressi, achiramba nevanhu vari kudiwa necongressi, chii chiri kuitika?
Kana uchiungurura nyaya iyi zvinoita kutiwo munhu usvike paconclusion yekuti mukuru wenyika anenge ane zvaari kuvanza zvaasiri kuda kuti zvibude pachena maererano maitiro aita zvinhu vapresidenti. Tinoratidza kuti vada kuviga dzimwe nyaya dzavo.
Munoona sekuti ane mukana kana kuti ane simba kupfuura umwe ndobi pakati pemapoka mairi aya?
Nyaya iyi inotova patingati pane mangango, nokuti maererano nebumbiro remutemo weamerica constitution awa mapato awa ane masimba anofanirwa kunge akaenzana. Basa recongress nderekuita oversight the president's side. Saka kana avo zvino vachiramba iwo president vachiramba kuti congress iite basa rayo, tiri kutoona kuti patova nemangange nokukwikwidzana kwekuti ndofunga zvinhu kwazvakarerekera ndeko kuti zvichapisira zvaenda kumakosi.
Dr. Roderick Machekano vachitaura nestudio 7 vari muwashington DC.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuyambira zvikoro zvese kuti zvisakidza mari yechikoro zvisina mvumo inobva kubazi rezvedzidzo. Bato relabor, Economist and African Democrats kana kuti LEAD rinoti razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongero enyika. South Africa iri kuita sarudzo huru nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.
Soko izika disenda.